Mumwewe vano avandi ba Philip Mutandwa abo vanorima maruva mumadereni. Vamutandwa vanoti vanopinza vanhu vakawanda basa kana mwaka wemvura wakanaka.
Ya business redu isu takaritarisa zvedu business rekuti tinogona kutotorawo nhamba yevanhu vakati wande like rain season tinogona kutombosenza nemaworkers more than 10 vatinosenza navo. Zvidhipenda kunoti basa rachina rinenge rakabuda rakawandawo sei, but vashandiwo tinotozototi murain season imo mutechitoda 10 and above vachiti vatishanda navo. But kachallenji inozombotiitikaika mune zvakawanda zvinenge zvida kuitika, saka nyaya dzemari dzinogona kuzomboti limita.
Vamutandwa vanoti vanosvivira kuti varambe vachiwedzera vanhu vanovashandira kuitira kuti bhizinesi ravo risimukire.
Tuda kutaka ema yokungotiwo tikange tazvibatanidza zvakanaka panhamba yatiri kutora 10 iyoyo tisazowanikwa tichinozombopota tichimisawo vamwe, because papiriodhi yatinomisa vamwe vanhu vanenge vakutombonodzokera kumashure vakumbotsvaga kubatanidza kuti vawane kuti mhuri dzirarame. But tuda kuedza nepese patinokwanisa kuti vatinenge tatora kuti vauye kumabasa vasazowanikwa vachimira.
Vamutandwa vanowana mari yakanaka kubva mumaruva avanotengesa zvichienderana nekuti mvura inenge yakanaya zvakadii mwaka wacho.
Dzimwe dzenguvawo kumba vanogona kutodzokerawo umba kana une $2 kana une dhora chairo chairo, but dzimwe dzenguvawo per day togona enda kuti kuma 100 and something dollars per day. Saka zvekuti ukazozibatanidzawo panoperawo mwedzi mari idzodzo dzatinowanawo zvichienderana nekuti basa redu riri kufamba sei kana kuti vacustomer ari kuya sei, zvekuma 1000 something per month tinosvika. Saka inini ikezvezvi ndakambomisa vamwe vashandi 4 nekuti basa redu ikezvezvi ratidzikirei, saka kuti tizokwanisa kunge tichizovabhadhara panozove panoita challenge. Saka ikezvezvi tinoomba kuparita nevashandi 2 vanovanomanaja kuti tizosvikosvika mune imwe season yekuti zvinhu zvikange zvakufamba zviri nani tinokwanisa kuchivadaidza futi vadzoke pamabasa.
Vamutandwa vanoti kana kusina mvura yakawanda vanomisa basa vamwe vashandi vavo vosara nevaviri, Muzvare Priti Ncube navaDaniel Chipkani. Muzvare Ncube vanoti ivo vakatomboshanda basa remakombuta vasati vawana basa kwavamutandwa.
Aiti ndakaiitira kugokwe center ndokandakaitira IT yangu ndikamboshandawo musipa kamwe chete ndikazosiya, ndopandakazotanga zvekuita zvemasiblings zvekushanda panexus. Inyaya yokushaya basa lazi izvozvi zvindapanapa ndakutoona kuti izvi zvinotori nani dani zvemaIT zvacho.
Mumwe murimi vaLazarus Makwarimba vanoti nguva zhinji vanozviitira basa ravo vega.
Handisati ndanyatsokura zvekunyanya kuti ndane vashandi, ndinongoita vekutorawo part time uene basa rikati wandei ndinotorawo. Inyaya yeikonomi yacho mamiriro azvakaita hazvisi stable, saka unongona kutora munhu yoendapo pamwe pazvine zvakaoma unova kutongoshanda mari yekuti ubhadhare iye chete, iwe hauna chaunenge uchawana. Asi ndikaona zvawanda ndotorawo vamwe.
Vamakwarimba vanoti basa ravo riri kuvawanisa mari yakanaka nguva dzose panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi.
Pabasa redu remaruva iri tingati mari yatinowana pamwedzi haisi fixed zvayo, but hazvo kuma tongoti pamwedzi wayo unogona kutengesa something like ma 400 to 500. Matambudziko atinosangana nawo ndenyaya semamiriro akaita mamiriro ezvinhu izvozvi, ikonomi haina kumira zvakanaka, saka masales haanyatsofaiwo sezvazvaimboita. Plus sometimes ikanzuruwo inouya vachitoro zvaune vachitaura.
Mumwe murimi wamaruva muHarare vaWisdom Dlovu vanoti ivo havachisina pfungwa yekutsvaka basa kune mamwe makambani sezvo vari kurarama zvakanaka kuburikidza nekurima nekutengesa maruva.
Zvakati wandei zvatichinje mukati meupenyu hwangu, nokuti chekutanga ndisati ndakuriita ndanga ndiriwo munhu wekuti anotsvaga basa. Dzimwe nguva ndoshaya, dzimwe nguva ndoriwana, asi mari yacho zvichida pamwe pacho ishoma, basa racho rinenge risingaenderani nemari yacho. Asi pari zvino ndingangoti ndakwanisa kuraramisa mhuri yangu.
Vandlovu vanoti kurima maruva chipo chavakawana kubva kuna baba vavo.
Basa rekurima maruva uye kutengesa ndakaritanga mugore ra2013. Baba vangu vakashaika zvavo, ndivo vaiita basa iri, vaifarira kujikara miti zvikuru, uye ndozvinhu zvavaiita mukurarama kwavo. Saka kurwara kwavakaita kwakaita kuti vandikumbire kuti pavanenge vachirwara vasina simba ndivabatsirewo kudiridza dzimwe dzemiti dzavaidyara. So pavakazoshaya ndakazoona kuti ranga riri basa ranga rakundinakidza rapinda mandiri nekuti ndorandaiita mumazuva arwara. Saka ndakatanga kuita basa iroro rekudyara miti uye ndichitengesa. Saka ndoshanda inini, ndine mudzimai wangu uyewo nemumwe mukomana wemunharaunda watakatora kuti tishande naye.
Vanhu vakawanda munyika vari kuzviitira mabasa emaoko sezvo mabasa ari kunetsa kuwana munyika. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Union rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa zvichitevera kuvharwa kwemakambani nemafektori nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.